asungwa riri parodo rwe makodzi tikanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti inini ndandakatoswa light acho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindi ati akanda asingakwatsi kuvaona asi ivo vaiti ndiona bhozi ndarakatosha vakatanga vandisa zvewhite nezvo ndakavhara mazizo chii vatoti njewhite ichocho handichanzizati chii saka vakatanga kulaita kagasi kanenge kanonamiswa mapoto anobudisa flame yeblue vachindipisa kumeso saka ndakaramba ndakavhara mazizo so munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndo pakaita inonzi deep burn bcause akaramba akandipisa ipapo achifunga kuti ari kupisa mazizo ari kupisa mazizo ndakanda pakandipisa pakandisika patsinga iparoko ndauda kukolapsa ndopakabvandipa kufesi kati white substance yaidaurekita that same day ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza abatanda kutofamba
vaikubvunzai kuti kudii pavaikurova yapa
vavaida zvanga zvakawanda achibvunza iwo job scala ari kupi aitatodhem ari kukoti endaka kukoti kwanandiri ariko iye matumwa nani tinogona kuti kurova ende kwatikena nemu havaindi vachivachivinhu zvakawanda ende zvimwe zvandaanozotopindira bcause they were just attacking me and vaindipisa ndotenda munhu akauya vachitibatsira velaw and order oruma ndio mapurisa acho akati aa vana tikuvatsvaga pakudara ndo pakasvika chichaji changu chisina basa chavaakazonisunga nacho tisatamina masevesi loya rakabva rangosvika ndaritiri fit inini wacho ndisandazati reaction ichatanga sei loya rakati ndiona nini ndakati mangwana makuseni uyu ndaaanao chipatara inini handimukona ndivangondiita zvavandiita chavandidira handipei chibati ndimunzwa kutsva ndipewo mvura ndichingodira kufesi ndingodira kufesi ndipewo mvura chete ndobva ndaenda kumaservisi epafenderao ndaenda kumaservisi epafenderao takararapo
ko makazoziva sei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
apo makuseni vamwe vasungwa vangu varimo vainzi mahwindi ini mutare mambozviona here kati chii ndakuchizwa gumbo ndakutarisa gumbo razvimba harichakwanisa kusumuka ati gumbo rwazonoona kati kofesi yenyu mamboiona here handina munomu hamunaita magira zvendiona kati mutara zvamakaita hazizvo munofanira kudimafu aunda chipatara kudarika atobuda u serious ndikandimirire kagweta riuye ndizorudza kuti rindione rindiasevi tikwatikuenda kuchipatara loya ndiparakata vanhu vandikukumbira kuvaende kuchipatara
vakabvuma here
vakatanga kuramba vanhu havaende kuchipatara vanoenda kuchipatara chepublic sei hamuna munoziva munyika hamuna dokta anoapinda izvozvi tinosapa aiwaio kana musingange chepublic vachafira mumaseu kana kurwarira vari maseus loya rakatoreti im opting to go kuchipatara chepublic vaatendi
pamakazoenda kuchipatara vana chiremba vakaziva here kuti manga madirwa chii apa
vana chiremba parirenyatwa havana vana chiremba parirenyatwa takasvikapo mastart na two tikatanga kuatendwa zvekutotoatendwa ndokutaura kutorwa temperature 10 o'clock in the evening ndobvasati ndatanira kuti atendwa kutorwa temperature nemudzii neweight nebp na 10 ousiku tati na 10 loya ranga riripo vanonzi vajiji vanga varipo vachitopenga kuti ndikumbiro ndovaendese kumaprivate maprivate angatobo vakaramba pakafonwa vachifonwa nhadiaifonwakunzi vakuru vari kuramba vanonzi vakuru vari kuramba kuti vanhu ngavarapwa nadokta maprivate doctors kumaaround one ndobvakati what we are going to do takungotora masamples tione tichichaiswa apa asi mukoti hatizoshanda because isusu hatina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikuatende directly and zviri pamutemo
saka vakazokuudza here kuti mangadirwa muchetura upi wacho
ndakamirira sezvo takazoenda kujeri havana kukwanisa kuzouya kujeri